A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 19th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the demonstrations that took place in Harare today, sparked by the spiraling cost of living.
A handful of MDC youths were joined by dozens of Harare residents in a protest that lasted about 30 minutes before police disrupted it by lobbing tear gas canisters into the crowd.
No arrests were reported at the time of going on air.
The spontaneous protest comes barely a few hours before MDC leader Nelson Chamisa told a press conference that he will be leading protests from the front.
Chamisa said his tour of the country had revealed that people are now fed up with the government's failure to resuscitate the economy.
Just yesterday, Zimbabweans faced a new round of price increases and some basic commodities like the staple maize meal remained scarce.
And let's take a listen to what Chamisa said in a press conference in Harare today.
People are just saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb. They will not say a thing to you. They will not listen to you. Let's just deal with them. President, give us a signal. That's what they say. And I'm telling them, look, we must give people a chance. As a leader, we must always make sure that we give people a chance. They're saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there. There's no peace in our pockets, no peace in our stomachs, no peace in our homes, no peace in our marriages, there's no peace at workplaces, even weddings, there's no peace. So what peace are you talking about? Let's just do what has to be done. And people are ready. And now I'm almost joining that chorus. Let's do what they have done.
That there was the MDC leader, Nelson Chamisa, addressing a press conference in Harare today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are also streaming our shows on our Facebook pages right now, VOA Ndebele, VOA Shona, and of course, VOA Zimbabwe.
Ongo wadiwa watereri ne watariri, nasi mchurongwa chedu, che Live Talk Diaspora Forum. Atisi kunyanyo tarisa, shirikuitika mdiaspora chete, tirikutarisa, shirikuitika pasirose, takanangana nekuratidzira kwa itikwa Harare nasi, neve chidikiwe MDC, vasupezisera vabata nao nevamwe, vanga vachi pindirao mukuratidzira ikuku, nyaya itakuti vakomana vechidiki, nevasikana vechidiki, vapinde mugwagwa, iwe mu Harare anzi, kuoma kwa upenyu, mitengo yezvinhu kukwira, uye kusagadzikana kwakangoita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika kwaita kuti vanhu vanongesvosve nemuromo. Tanzwawo mutungamiri webato iroro weMDC Nelson Chamisa vachitaurawo kuti vakatenderera matunhu ose enyika ari gumi vachinzwa zviri kusangana nevanhu. Vakanzwa nyaya imwe chete yekuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kushupika, vari kunonga svosve nemuromo. Vakati iwo kana pachezvavo vakapedzisira vabatanidzira nawo nekwaya yaiimba iyo yekuti zvinhu zvaoma. Nekudaro vari kuti aiwa kuzvigona kupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira. Ndo zvabva zvaitwa nevechidiki vebato ravo. Toda kunzwawo imi kwamuri kuti muri kuona sei kuti matambudziko ari munyika anga achigadzirisika, angagadziriswa sei, Chris?
Yebo Jonga, ye limzwile ke zulukandaba uJonga uthi yena lamhlanje siyaxoxa ye ngokwenzakala njengoba lisazi ubana uhlelo lolu ngole diaspora, kodwa ke lamhlanje sithe hayi iZimbabwe ikhanya ayihlalisekanga kuhle ukuthi sikhanya sixoxa ngokwemazweni khona ekhaya kusitsha hatshi bo. Lamhlanje ke sifuna ukuthi sikhangele ke okwenzakale lamhlanje ntambama eHarare lapho okutshengisele khona abantu. Kuthiwa khona bekulexuku labasekeli be-MDC abasakhulayo kade belomhlangano e-Harvest House bathi bewuqeda baphuma phandle bathi hayi. Sesiledlabuzane esiliphiwe ke ngumongameli wethu. Umongameli wabo ke umnumzana Chamisa ubize intatheli zindaba wazitshela ukubana ikwenzakala elizweni lokhu hayi kungani kulobunzima obukhulu kakhulu osebufuna ukuthi abantu babophe ziqine bangene ezitaladeni batshengisele bathi hayi okungayisikufa ikuphi sesidiniwe sesikhathele ye siyazi ukubana bakhona bathi hayi ayisiyo ke indlela yokuthi kulungisiswe kulokukhulumelana kodwa ukukhulumelana okukhona kuthiwa ngokwePollard okungafunwa ke nguye umnumzana Chamisa. Yiko ke siyaxoxa lamhlanje ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane lakhona lokhu nje ukutshengisela ye okwakathesi sesilomunye womhlonitshwa wethu esimnxusileyo jonga.
Ongo Parish Notava, neve chidiki ve batore zano PF va pinda mchurongwa vanoitwa va gakanjike. Va gakanjike ndofunga ndiroko na unge ndiru kangansa zita ndiru kumbira mundi gadzirise. Rino fana unge richinzichi zita e?
Rino ndi Alex Gakanje.
Gakanje.
Gakanje, krebu ye.
Yeah. Ye, yeah, noti kwedu isu kwa mtoko rinika lagunzi Gakanje. Ai watinotenda mkoma Alex mune chigaro chipi kuzano PF?
Ndiri ku district.
Ai watinotenda zvikuru. Tichitenda kuwa na nguva yamaita kuti munge muchipinda muchirongwa chedu tichikurukura pamusoro pe zviri kuitika munyika. Tichitangira pakuratidzira kwaitwa nevechidiki veMDC tanzwa vachiti vapinda mugwagwa nekuti upenyu huri kuoma. Zvinhu zviri kuoma mitengo yezvinhu iri kukwira mari dziri kutambirwa nevanhu dziri pasi hanzi nemwe wechidiki vatambotaura naiwe MDC hanzi mhuri zhinji dzakungorarama nekutengesa vanhu vamavhenda muupenyu imiwo munoti iwo
nhau inoda kutanga kunzwisiswa ndeyekuziva chinangwa chaita kuti vanhu havaratidzire hazvinei nekumirira vanhu kana nekutambura kuri kuita vanhu asi zvine chekuita neshungu dzavainadzo dzekuda kuratidza pasi rose kuti vane chaunga chinovateera uye inzira yavari kuratidza nayo kuramba zvakabuda mutarudzo dzegore ra2018 saka kana zvigarisiro hazvifaniri kutariswa kuti vari kuzviitira kubatana nemhuri yezimbabwe iri kutambura nenhamo yavakakonzeresawo ivo pachavo vachivimbisa munguva dzesarudzo kuti kana vakasakunda varivo vachapinda mastreet vachiratidzira kuti nyika inerege kutongeka kuti kushayiko vanoda kuita ushamwari nenyika ino saka ndakatarisa zvavaita nhasi neushoma hwavanga vainawo zviri pachena kuti mhuri yezimbabwe haichadi kubatana nevanhu vanoda kuishandisa kuti vawane kuzivikanwa munhau dzezvematongerwo enyika kuti varatidze shamwari dzavo dzemhiri kuti aiwa tine chaunga chinotiteera nokudaro iri idanho randingati zvinhu zvaitwa nevanhu vane kudzimbikana pamwoyo nevanhu vakaita semunhu uya ari parufu wekuti haana chaanogona kubatsira nacho kuti rufu rwuendere mberi asi anogona kunobheura bhodho resadza achiti nekuti maita dzimwe sarudzo nemamwe madhisizhenzi musina kundikonsauta asi vanhu havagona kukonsauta munhu asina chaanogona kuzokondribhuta saka zvaitwa nevechidiki vebato renzisi chinhu chinonyadzisa zvikuru nekuti hakuchina munhu ari kuvateera kana mukabvunza vanga vari mumuguta reHarare maitiro avaa kuti mhirizhonga ivo vachiti ibato rinokurudzira kuchengetwa kwebumbiro remutemo kuratidzira kunoitwa kana wawana tembedzo kubva kune vemapurisa uchitsanangura chikonzero chauri kubira kuratidzira saka ava vanhu vangofana nehuku dzatekwa musoro dzisisina zvadzichakwanisa kuita
Regai tinzwe tabatana zvakare nemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC vaStanley Manyenga vapindawo muchirongwa tinogamuchirai muchirongwa chedu vaManyenga.
Tinotenda.
Thank you so much. Maybe Chris you can ask him your first question.
Yes, Mr. Manyenga, welcome to the show.
Yes, I can hear you, Mr. Chris.
Okay, uyakhuluma yini kana kuti munongotaura chete?
shorter than Chirungu.
Okay. Mr. Manyenga, can you tell us, we have on the other line here Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF, and he says what happened today was uncalled for, and it's not going to help in any way. He says the demonstrations won't help anything in any way. What's your take on that?
No, my take is that people have reached to a point whereby maybe taking to the streets, they will be also ahead by the government. You find that last year people have been trying to find better ways of talking to the government to air their views, but everything has seemed to be suppressed. So people have reached to a point whereby even as an individual, you can't control them. Let's not do this, let's do that. People then decided to do what they did today.
Mm-hmm. So you think this will achieve anything?
To a certain extent, I think now that you see that Mr. Chris is on radio, is trying to reason, I think it has said that the people were trying to give him a message.
Mm-hmm.
And that is a starting point. When you see them on radio like this, mm-hmm. it means that they've heard the call of the people and they want people to negotiate.
Mm. Mr. Gakanjike, maybe you can chip in there.
The issue with the small boys is that they haven't yet graduated to become politicians. They remain activists. This is the reason why MDC keep on losing elections, because, you know, a political party with activists will never win. So an activist is an individual who can support a certain agenda for a given period of time in order to make his or her stomach full. These are hunger-driven decisions. MDC has resorted to stomach-based kind of politics. Whatever they've done today, it's not something new. It's something they have been doing for quite a long time. But you agree with me, even Manyenga can agree with me, that momentum is now at minimum level. In fact, people have ceased to support their agenda. That's why they've done it in smaller numbers. Only that they have become so much violent to the extent that if they do things, even if they are 10, they manage media. Like now they've engaged you, Studio 7, they get coverage, but whatever they are trying to do, they are looking in a dark room for a black cloth, which is not even there. The government will not be moved by what they've done. Elections are gone. We are now looking to 2023. Recently, the rally in Mbare, it was poor attendance. So what I simply mean is that whatever grievance is that they have, the government already knows. The government understands that we are having economic difficulties. The government understands that people need transport, people need jobs. It doesn't need a demonstration to communicate or to convey a message to the government. Bad news, even Manyenga was not there. There was no leader. You know, these leaders, they hide and they expose innocent people to danger. Because whenever you provoke you provoke the law enforcement, they react. And Manyenga won't be there. Chamisa won't be there. So people now need to see Chamisa, people now need to see Manyenga at the forefront. So as long as these guys are playing behind the corridors, people are no longer taking them seriously. So whatever they are saying, there is no message to take home.
Mm. Thank you so much, Mr. Gakanje. Please do stay on the line. Before we go to Mr. Manyenga, we have our first caller, Mkoma George, waruku Mozambique. Mkoma George, Magadi.
Yeah, triple Magadi, Mkoma Blessing.
Ah, nasi Blessing, ndamtorera butsu, ndonzi jonga kande miri.
Yeah, Mkoma jonga kande miri, zise isi, bo.
Ayu, watiru wapenyu, tipe iwo fungwa zenyu, nasi vechidiki we MDC, wapinda umigwagwa, shirati zira. Kunyanga hazvo kuratidzira iko kwazoparadzwa nemapurisa kumanheru kunoko. Vari kuti iwo nzara ine vanhu ndo yaita kuti vanhu vapinde mugwagwa, hapana chinhu chambotuma munhu kunze kwenzara. Imi munoti iwo?
Ya, ini sekuona kwangu ndo mashoko acho chaiye kuti chapinza vanhu mugwagwa inzara. Nekuti wega kwaunenge uriko unotongozona ndo daiwa. Zvekuti niko joina. Ndofunga mupangwa iyoyo pane vanhu vanga vachitongozvifambirawo zvavo, obva watongotanga kutojoina, otanga kutongomhanya, because munhu anenge achiona ega kuti zvina zvina kumira musha unotongotumwa nedumbu rako kuti eish iwe shama ita action yakadai yakadai bozi zvina zvina kumira musha tiri kunyika dzatiri dzinedzi nenyaya yekuti takatiza zvatakatiza uko nenyaya unongoona kuti eish panyika musikura ramika pari zvino mukatarisa maexamination fees 190
Asi mukoma George tanzwa kuti hurumende yateerera kuchema kwevanhu panyaya yemaexamination fees yadzikisa yadzosera pazvazviri kana kurivhesa saka iyo imwe nyaya inenge yatobuda iyo mukuratidzira kune kuchita vanhu
tichange tichiona anongotaura nemuromo zvinhu zvacho hamba mwana unonasa zviita zvinongona kungotaura kuti taita zvakati but unongoona zvichiramba zvingoripo but I think ndokutotanga kuma protest anoona ramba achitongoita izvozvo zvinoita kuti write something pressure
saka munosupporta munotsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire
vakaratidzira murunyararo toda kuti varatidze murunyararo kwete kuratidza vachidestroya zvinhu kana kuzekuzorovana but ma protest anotongoitika akaitwa mune zvakanaka tinomakurudzira ivaa.
Thank you so much. Mukoma George, that's our first caller. Mukoma George, wari kufona wari kuMozambique. Muri dunhu ripi kuMozambique?
Ziku Beira.
Beira. Aiwa, tinotenda Mukoma. Thank you so much.
Yeah, natenda zvangu.
Yes, Chris Mukoma George, who called from Beira, Mozambique, says he supports the protest and he says they exert pressure on the government for it to act.
Yes, Jonga, I think I heard him also saying that, especially if they are peaceful, like the peaceful, one that
yes.
was...
Yes, he emphasized the peaceful demonstrations.
Yeah, aba Sanders Kuma lamhlanjeke kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokutshengisela okuyenziwe eHarare lamhlanje ngabasakhulayo bebandla leMDC abagcine bexhaswa ke nguZulu Mathupha la yongenileyo baba baningi kakhulu abantu esitaladeni kodwa ke bacithwa ngamapolisa yiko esixoxa ngakho lamhlanje lingasitshayela ke ucingo ku +1 202 465 0318 asixoxeni ke ngodaba lolu ecingweni silabahlonitshwa bethu esibanxusileyo umnumzana Alex Gaganje owezano PF kunye lo mnumzana Stanley Manyenga owebandla leMDC siyaxoxisana labo lani ke lilelungelo lokusitshayela ucingo sixoxe sonke jonga I heard that some of the people who joined in the demonstrations were actually coming from the combis, you know, the commuter omnibuses. They were complaining that the prices, the fares had gone up. So, Mr. Manyenga, how is the situation? How are the people coping, especially when you look at those basic things like, you know, commuter omnibus rides? And of course, let's not even talk about food.
I think Mr. Manyenga's line dropped.
Oh, it's dropped.
Yes, I'm not sure whether Mr. Gakanje is still on the phone. Aloha, Gakanje. So I think their lines, they both dropped. Yes, but you know what's interesting, Chris, is the spontaneous protest. Because maybe they managed to catch the police off guard because they said they sent the messages, letters, petitions to the police last year, but the police has been blocking the MDC from demonstrating, from holding rallies. So today they managed to maybe demonstrate for an hour or just below an hour, but before the police came in.
Yeah, yeah, and that's interesting.
Yeah, but do you think that during that 1 hour they could have scored some points?
I think so, because I don't believe that there was not even one police officer. Remember, there's always some. I think they were overwhelmed. Maybe the numbers were just too much for them. So they decided, let's wait for backup before trying to break them up.
Let me see if we have any messages. Oh, okay, Mr. Gakanje is back on the phone, Chris. You can
Okay, Mr. Gakanje, welcome back.
It's okay, sir. Thank you.
Yes. Yeah, so now you said earlier on that the way that the MDC is behaving is mostly based on the stomach. But politics is based on the stomach. People are hungry. You know, when they are hungry, that's what they do. What do you make of that?
See,
You see, the issue here is an empty stomach is not a good advisor. You don't need to follow an empty stomach, especially with a scenario whereby somebody is taking advantage of your empty stomach to fill his or her own stomach. I'll tell you this. We have people in the MDC. There are people in the MDC party who do not have employment history. But those people are rich. We have guys from MDC who are building mansions, who are driving latest vehicles, but we do not know where those people went. This simply means that the guys are getting money out of using people. They take advantage of the situation in our people. Why? Because they are the guys who invited punitive measures, who have put us into this mess. So they did it intentionally, knowing that when people are hungry, and you influence people to demonstrate, you influence people to get in the streets, people will just do because our people are desperate. However, the government is doing every effort to feed these people, like you have responded to my brother who called from Mozambique, that the issue of exempt fees was already responded to by the government. But these are people who do not appreciate government effort in trying to deliver the basics that our population needs. So a demonstration, this is just their way of registering their displeasure, is their way of registering bitterness. But to the MDC group, is their way of harvesting money, because some hostile embassies will then finance them, some civil society organization will feed into them.
Sorry, Mkoma, let me just bring in one of the MDC youth leaders in Harare province, Mr. Denford Ngadzore, because we are having problems reconnecting to Mr. Stanley Manyenga. Mr. Ngadzore, welcome to our show.
Thank you, Mkoma.
Yes, I think you heard what Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF just said. He said MDC people, most of them, they are into politics and they take this like their life career. And most of them, they drive nice cars. He does not know whether they have ever worked before. He thinks it's corruption and corruption right through from you guys. What's your response to that?
But up now, no one has arrested. The only few people who are arrested in MDC, those are the people who actually are treated by the court. And as a party, we don't tolerate any corruption. So, ZANU-PF, they want to try and equalize ZANU-PF and MDC. It's a pro-poor party. You know, advance my policies, Ewarombo, could drive a more economy in America. MDC, as you know, Aba, by the rest of the Zimbabwe by their nature. One are hard working, one are not Simba, one are no Funga, one are not Koro, one are the innovation. So, how great is this? So, we are pay for you. I'm going to send them as Magwenzi. Could you buy now? The city of Harare, you know, to name MDC, is right in Dongo. But I know by now, I can tell you, you have to declare insolvent. Because no, just no, it's not pay for the innovation. So, Panyayo, I think in Yaya Samaturo, in Yaya Tabato Dismiza. It's not a sex, because those guys who could even on a mapazi, and take with a new Sundavano, Makosi, Kuzadi, Mapuriza, Rano are captured in the ZANU-PF. And by now, no one has been arrested or even convicted. So those are baseless allegations against MDC.
Mavaka Kanji.
Kumana and Ranam Bukuza, and they put my activist in a sick. It's other than that, or not MDC mune vanhu vasina nhoroondo yekushanda vasingazivi kuti vakamboshandisi vari kugara mumasabhabha mamwe chete anogara vakuru vekuZANU-PF vachidraivha mota dzimwe chete dzakanaka sedzinodraivhwa nevakuru vekuZANU-PF ivo vari kubirawo ani mbvunzo wangu uri pachena ndirokupai enzaniso
Pakaitwa GNU takazozoona yapera kuti vachamisa vakange vaita mabusiness na vamugabe. Izvi zvinoramba bedzi nemunhu anopenga. Tiri kuti inini kana vanhu vaine zvichemo nehurumende havapinde mumigwagwa kunoratidzira zviri kunze kwemitemo kana zvikonzero zvavo zviri zvechokwadi. Asi kuti bato reMDC rakavambwa pamusoro pehunhu hwekutyora bumbiro remutemo nekuti ndo zvinovapa mukurumbira. Vakatyora bumbiro remutemo vanoziva kuti mapurisa edu haadi kuti kodzero dzavo dzikanganiswe. Pavano mapurisa paanopinda achiita bring back law and order, ivanobva vachema vachiti tiri kudzvanyirirwa. Asi ivava vanhu veMDC kana mukavatarisisa, hakuna weMDC anoti akabirwa nembavha mumba anonoripota kuhavesta kuti vanoenda kumapurisa mamwe chetewo avanozopomera kuti ari captured, atiye zvinhu zvese zviri captured. Munoona kuti utungamiri weMDC hwese magweta anotoganza kuti vanogara vachihwina nawo mumatare edu edzimhosva. Dai matare aya angaredza nepiwei, kungadai kusina gweta reMDC rinokunda musadzo. Saka avakomana vanongoita maungira segaba risina chinhu. Ipapa hapana kana chaataura. Ataura zvekuti kubva kuna vanhu vakaexternaliza mari, ataura zvekuti hakuna vanhu vakasungwa. Izvi zvinongova nhema dziri pachena nekuti vanhu vari kuita uhori vari kusungwa. Asi kuti munhu asungwe zvinoda humbowo. Hazvidi kuti munhu ave meactivist kuti angonongedzere kuti uyu aba obva atosungwa. Saka kuratidzira kunovaka rugare nemari vakomana veMDC
ava. Chris hanze Mr. Ngadzore vada kurespond.
Okay, so go ahead sir.
Matawire ekomiti reZANU apa ara maturo because zvinotozikana munhoroondo ino kuti ZANU PF ndeine basa rokucreate employment. So ungaona uchitoblema kuti izvo vanhu veMDC vazodai because ana uchipa wakashanda. Zvivai kuti ndodambudziko kusashanda kwemari yuti MDC oro one anyone ari muMDC rinoratidza sembo yenyika kuti nyika inei yese haina namabasa. So that blame iyoyo don't even give it MDC, give it ZANU PF. But chechipiri kana paine uyo anodriva mota or ane mashandiro, remember maZimbabweans by their nature they are hard working, including on MDC. So I can drive a motor, that is still hard working. But kana nyiri nyaya ye exchange ye foreign currency nyaya yekusungwa ye everything, president wako iwe Mnangagwa ndiye akataura ega achingopinda kuti malisi aida kuudzai aya ndeye vanhu vakabudisa mari munyika. Pamalisi ipapo pakapaka zvaya ZANU PF yega yoga. Zvakare kuna president vamugabe vakataura iwo mbune kuri nyika inei yakashaya 15 billion ende vanhu ivo zvakare vakanhongwa ipapo vanhu vari muZANU PF anova makambanies earmy makambanies vako veZANU PF including Obed Mukovo. So kana tichiti isusu ZANU PF inoba wazoti referring kwatiri isu kwatinopa mareference, we are actually confirming what your president E.G. Mnangagwa what Mugabe said before vakati ashaya achitaura nyaya. It is true kuti E.G. Mnangagwa akaannounza list ravanhu vanoba munyika rosanganisira maofficials maminista nevakuru veZANU PF.
Pakaoma hapo Chris. Tisati aenda kuna vagakanjika, I think we have a caller Chris.
Yes, silomlaleli Jonga. Iya, siyakwamukela kuhlela.
Nani misikande ninjani na 57 nabalaleli?
Siyaphila ninjani lini?
No, siyaphila.
Ye, ungasiphathisa kuhlela.
Yebo, yebo baba. Mina umbono wami uthi yabona le nto yama-strike yayona it's a punch but ngicabanga ukuthi kakhulu isilimazisa abantu, balimazisa abantu kakhulu ngoba uhulumende okhona akanandaba nabantu, akabazweli abantu into abashayo.
Manje hallo?
I think his line dropped.
Mm.
Yes, I think it's name mutereri tisataenda kune vadare vedu tinamukoma Andrew vari parunhare. Hello.
Mukoma Jonga Zirise.
Ngaiva ndiri mupenyu mukoma Andrew, muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Cape Town mukoma.
Cape Town South Africa.
Yebo.
Ngaiva
pa ndiri kungonzwa ngizvo kutaurwa apa saka regai ndipindura baba ava paku ZANU PF panditika. Baba zvokuti ngatizitere zvakanaka nokuti kutaura kwatiri kuita uko zvokuti pedzera nguva ende ZANU iri kuti MDC iri kukanganisa. Saka kana uchiti iri kukanganisa, iri kukanganisa papi? Nokuti tese tiri kuda zvino zvakanaka. Hakusiti kwai uyu wataura zvanzi zvaipa iye achiti ngatiite zvakanaka. Saka vanhu vakaratidzira hazvisi kuti kwai vari kutanga mirizhonga, haiwa vari kuratidzira zvinhu zvokuti zvino izviri kutiomera, saka tienda kupi? nokuti takaenda muSouth Africa macho matiri munomu atira kumira zvakanaka. Epari zvine zvika vanhu vari kuvengwa zvimwe zvisingaiti zvokuti makada kuteerera music inongotaura nemunhu wekuZimbabwe, munhu wekuZimbabwe, munhu wekuZimbabwe azvimbotaura kunze kwai munhu ari kubva kuChina chichi munhu wekuZimbabwe. Saka ava baba vabva kuzano avaka ngavanzwisise nokuti tese tiri vanhu vemuZimbabwe. Saka ngati kana zvakadaro ngatipinde futi maelections. Kana vachitika MDC iri kuita mirizho kwaka, tingati ngatiite futi imwe politiki kuti ngakutange futi maelections, nokuti maelections akaitwa aya akuzvisisi kuti kwai zano yakawina munangakoyo. Zvakaswaipwa zvinhu zvese zvatakaona, kana nyika dzese dzakazviona.
Asika mukoma Andrew,
kana iwe vane nharo futi ka
mukoma Andrew,
ngatipinde futi maelections epari zvino.
Mukoma Andrew, ndikubatei muromo kuti panzvimbo yekuti munge muchidzokera kunoita dzimwe sarudzo, kana muine humbowo kuti pane zvakasuwaipwa, madii kungoenda kumatare? Nokuti takaona MDC yakaenda kuconstitutional court, nyaya yakanzi yaraswa neconstitutional court ikoko, vamunangagwa vakanzi ndo mutungamiri.
Munoona papa zvakungozongotarisirana pasi zviya. Hapana munhu akavhota nengiriki, akavhota nengiriki munangagwe. Hakuna mukoma jonga ntiuya kunyeperai. Ende
kusanganisira navagakadya
zvine nharo mukati, nokuti vanhu vari kutambura hazvisi zvakapera. Chingoramba chete chingotaura chinhu chimwe, mukoma jonga akada kuti timonasamutarisa maningirika. Hapana chimwe chinhu chinoti munhu wemuZimbabwe ari kukomplena asitaura chimwe, ari kutaura nzara nekutambura chinhu chimwe. Takatoenda kupi?
Maita mukoma Andrew, ndofunga tishapa mukana vadare vedu vapindure. Ndofunga vangadzoro varoda kukasika kubuda muchirongwa. Regai timbovapa mukana tisaitenda kuna vagakanje.
Ya, nyaya yekuratidzira inoratidza kuti izvo as an assembly seHarare province tiri kuziva zvinyito zvevanhu. So nhasi ndo nhanganyaya yekuti tikwanise kupa vanhu. Chaingodiwa chete was to provide leadership. But matambudziko ari munyika ari muHarare, vanhu vese ari kutambura. That's why kubva nezvino tangoronga chirongwa ichi vanhu vazhinji vajoina. Patabude kwatabva ikoko tichipinda mumusiriki, paita vanhu vakawanda chose vajoina. Dambudziko ratinaro ndorine vanhu ivavo, dambudziko ratinaro ndorine mazenda, ndorine vabereki vedu, ndorine mastudents, ndorine munhu wese. So chirongwa ichi chirongwa chichauya every week, every day. Asi I want to tell you one thing kumajonga, isusu pano takamboedza chose kunerisa mapurisa semusangano. But ndakazoona kuti mapurisa is now an extension of ZANU PF. Zvaratidza kuti izvo we cannot apply or notify mapurisa vatinofungidze kuti izvo they are working in ZANU PF, because ZANU PF is our competitor. ZANU PF rigged election. ZANU PF ndo vatinofa kuti tibvise. So therefore we have make sure that izvo hatakwanisi kuti vanotify kusvika mapurisa vari foma vava mapurisa estate vasiri partisans.
Thank you so much, Chris. Ndofunga vagakanje vatomirira kuti vapindure.
Yes, Mr. Gakanje, please go ahead.
Dambudziko rine mwana uyu rakakura handa kubatsirwa. Ari kuti iye kudrive motikari, zvinoreva kuti vana veZimbabwe vanoshanda, nekuti dzadrivewa kuMDC dzikadrivewa kuZANU PF dzabiwa, dzikadrivewa kuMDC kushanda nesimba, number one. Number two, nyaya yedu iri pakuti ratidziro yaitwa nhasi haisi pamutemo. Umbiro redu remutemo rinotaura kuti zvinotenderwa kuratidzira murunyararo mushure maunge wanyorera kumapurisa vokupa tendero. Mapurisa zvavanoita vanotarisa kuti zvauruda kuita hazvisi kuzokanganisa kodzero dzevamwe here. Ndine hama yangu yabva kutaura ichiti maelections akabirwa. Ndozvandakuudza tekutanga kuti chinangwa chevanhu chekuratidzira hachinei nekugara kwevanhu munyika ino, chinei nekuedza kuzivisa pasi rose kuti tisu taikodzera kutonga asi hatisirisu takazotonga. Zvamaabvunza zvakanaka kuti kana muchiti imi makabirirwa musarudzo, kudaika nehumbowomo takabirwa apa iye zvino kumwenezu vakaita mavhoti 20 27 muchirungu, vakadyiwa nemunhu weZANU PF anga ari kuma over 1000. Havasi kutaura zveregging dambu vaikota misa kachiti hatinei nezvekumwenezi tinotarisa national election. Asi vanhu ivavo more than 1000 vakavhotera ZANU PF vekumwenezi, vekuuzumba, vekuepwezi, vekubvinura, ndo vanoita kuti president vamunangagwa vahwine. Saka ava vanhu vane pfungwa yavo yekurambira nezvakabuda musarudzo. Asi chandinovatsiura nekuvadzidzisa ndechekuti havafaniri kutyora mutemo wodada sezvauri, nekuti mangwana vakamuka vari kumapurisa tozoziva ndozvavanotsvaga zvekusungwa.
iye zvino zvakaita izvi ari kuganza kuti taita tatobudira mangwana inenge yamhosva ndo panobva paita ana American embassy votanga kuandoka funding vachiti mapurisa ari kudzvanyirira vanhu asi ingaitawo nyika here isina mutemo yekuti munhu anotaura kuti changoratidzira patinoda asi zvisinei ndaindova peyandiro ratidziro chaiyo chaiyo iri munzira kuuya kune zvatiri kurongawo isu zvinoita kuti nyika ikwanise kuzanda ari pakanzuru nhasi kanzuru iri kupa vanhu mvura ine green meya wemgc anonzi Herbert Gomba abvuma kuti mvura yatiri kupa vanhu haisi up to standard yekuti imwe akanzi neumwe wechidiki imwa mvura iyi wakati tepone nemwe unoshamisira kuti kanzuru yake inotenga mineral water sakana kanzuru ichitobvuma kuti tiri kupai mvura isingaiti chaari kutaura kuti kanzuru iri kupefoma chii makamboonepi kanzuru inoti inoita wedhibhiu re$15 million mawekazi acho ari kumboshanda kupi saka muchidimbu ratidziro yaitwa vana vezimbabwe vanofanira kunzwisisa kuti izvi zviri kuitwa nehuku yakachekwa musoro isisina direction iri kungopaparika nekuda kuedza kutsvaga kuti vaone kurarama nekuti vanhu vemgc vanorarama nemhirizhonga kana vakaita runyararo havararami kana vakaita runyararo havaita relevance saka hapana chisvinu chavari kumbotaura
thank you so much vagakanyi rambai muri parunhare timbotora muteereri tina mukoma richman vari parunhare
hallo
mukoma richman makadii
makatimba here
aiwa zvinofadza kumbotsikwa neshoroma pachirongwa richman
vagona vagona
tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma
ndaida kubvunzawo vakuru avari kutaura vanobve
vagakanje
vari kumborarama munyika ipiko vakuru ava
vari muharare
hakusina mwana mudiki vanotaura zvavanotaura zvekugotswa tsuro izvi pachake pachake pato ritori mbavha munhu iyeye mbavha iyeye izanupeti iyeye
handiziye kuti
imbavha mina indipedze
ndaida kuti ndikuudzei kuti hatisizve kutukanai wakungotaura mapoints enyu
nyika yese zimbabwe tinofanira kuti maguta yese vanofanira kuitira izvozvo tofanira kuti vanofanira kudemonstra munhu nyararo hatii mhirizhonga ivo pachava nezanupeze ndovane ropa mumaoko vanhu vavakauraya vakawandisa bot pachake pfungwa dzakadzitira muche nezvaakutaura izvozvo bodzautaura zvisina musoro wese
regai tivape mukana vakupindurei musabva pachirongwa rambai muri parunhare rambai muri parunhare mukoma richman
anotaura kuti kachamisa kaanozabatana ndikapi kanotaura zvane basa rese mani
mukoma richman regai tipe mukana vagakanje vakupindurei
kunga wandi tikuti vagakanje wani kanoti kachamisa kuita sei kwacho takaoza tichiti kaed izvozvo
vagakanje pane munhu atsamwa hapo mamunzi regai chimirai vapindure varichman mukoma gakanje pindurai tinzwa
nyaya iripo yakareruka mukoma dai zvano ps ichiuraya iye richman ari kutaurisa dei asiri mupenyu dai kusina munhu anonzi tendai bichi dai kusina munhu anonzi nelson chamisa dai kusisina munhu anonzi job scara dai zvano ps yaiuraya zvisinei ndiri kuedza kukuonesai kuti vanhu ava vebato rinonzi mgc pfungwa yavakasiyirwa navatsangirai vakatadza kuivandudza mukatarisa malines of argument avo kubva muna 99 kusvika nhasi akangofanana ndiri kuti if people have a reason to demonstrate constitutionally according to the constitution which they claim to be champions of they should apply to the Zimbabwe Republic police formally. They are responded formally the same way they were given the permission to have their rally in Mbare. They do it peacefully, but because they know that they don't do peaceful demonstrations, they infringe other people's rights due course their demonstrations. They do not want a formal approval so as to please their external handlers. Kana vaine zvichemo izvi nevakada kuita padistrict
mukoma gakanje just to interrupt you the two the mdc gentlemen they mentioned that they have tried to approach the police for permission to demonstrate or to inform the police that they are planning to hold demonstrations but they have been turned down and I think they have been complaining of being turned down by the police for the past 5-6 months or so.
They had a rally in Mbare recently. The police cleared them. What the police does is that, not being a police officer,
It's not like you apply now and you expect them to clear you, because there are a lot of considerations that they make. What I'm saying is, I know these MDC guys, they didn't think that they applied. We could just see the application letter flying all over on social media. They've now resorted to violence because they think violence will justify their cause. How is violence going to justify their cause? If you remember on August 1, they say that innocent people were killed. January 2019, they say innocent people were killed. Who are the guilty ones? Who are surviving? Who are not being killed? So these are people who expose innocent people to danger so that they justify the cause. They try to mudslinging the government of being brutal, breaching human rights. Why is it that they don't lead demonstrations from the front? Because they know it's illegal. That's why Chamisa at one point called them stupid. He was correct, because he wasn't there. Chamisa would be somewhere else seated, waiting to announce, to read the press, like sympathizing with the people who could just been confronted by the law enforcement agents. All I'm saying is, let's practice the constitution. That's what is called rule of law. This guy who is saying whatever shit that I'm a thief and stuff, you know, this is typical of MDC Alliance. They do not have lines of argument. They can't stand a debate. What they can do is to insult and to provoke. If, imagine if we were in a studio, Taka Garabese in a studio, I could have beaten him, and that's what you want. Then you be saying Zanu-PF is full of thugs, but I cannot wait to be called a thief and let him go like that. They provoke people. They do not have faith.
Thank you so much, Mr. Gaganj. And this is what Mkoma Richmond actually paru nare ere, kana wati nare yawe ya duona.
Right now, Pauli, bo, utana ma yeye timu ono yupo Pauli bo papi yewe.
Ba kaka njani timu ono muno kuna ngamutere na ma yeye timu ono.
Pauli bo papu.
Is he still there?
Yeah, ndofu kwa kaka njani nare yao inenge ya zikira. Wana kuna ngamwa siri kunzwa.
Aga zepo ngai nalo rara mano na wari bari bari bari
bari bari bari bari
bari bari bari bari bari bari bari bari.
Yes, ndofunga yeah, regai timboti titore tinzwe vatereri vatumira mashoko avo ku Facebook page ye VOA Shona todzoka kwamuri. Tirikuita dambudziko vakomana ve MDC va Stanley Manyenga pamwe na va Denford Ngadziori namo dzao na namba dzao dzinenge dziri kunetsa. Saka regai timbonzwa zvikutaurwa neva tinzwe zvikutaurwa neva tereri. Vatereri vedu tina Mukoma Fortune Zihara. Hanzi i opinion yavo hanzi vanhu vese vanosupporta MDC chimbogara ipasi mufungisise nekuti Chamisa akakutambisira inguva yenyu. Hanzi beta musiane ne politics mushandire mhuri chete. Ndimukoma Fortune Zihura yavana kutaura kuti vari kunyora vari kupi. Then Senzeni Two Boy hanzi zvakuda action. Modi Mushorwa, good evening studio 7 maswera siai wataswera tinotenda. Mukoma Useni Nyangwa vari kuti ndifonereiwo. Then Fraser Chicks Nathan hanzi iko kushaya respect kuri kuitwa na Gakanje zvinoratidza pachena party ari kumirira zvakaoma. Ndi Fraser Chicks Nathan. Selector Gabby Jones hanzi ini ndiri kutoda kumhanya murodi, I'm ready. Then vamwe vatumira namba dzavo vachiti tovafonere, ndo vamwe vatumira ipapa. Chris
yebo chonga ye abasanda sixhuma ke sixoxa lamhlanje ngodaba lokutshengisela ukwenzakale eHarare. Sile ingcingo zethu zingani ziyahlupha kahlupha, kodwa hayi zibakhona nje bayangena siyabathola ke kancane kancane. Lisipheke isikhathi silifonele ukathe silethuba lokuxoxa lomnumzana Denford Ngadziori. Mr. Denford Ngadziori, MDC Harare Youth Secretary, welcome back again on set.
Thank you, Mkoma Jonga. Chokutanga ndatera vaitaura vese ZANU-PF. Mkoma ava vari misguided, asi kubvira chinhu one. What is happening munyika muno? Atikwanisi isu seyouth assembly kuti tikwanise kuti izoti notify ZANU-PF kuti we are coming for you to remove you, oro kuti notify ZANU-PF through police kuti tirikunyunyuta, because vanhu ava vanosangana neZANU-PF. Chechipiri, ZANU-PF ine nhoroondo yekuziva kuti izvo even after manotifaya vanoita turn down. So kusvika nguva iyo mapurisa vaakushanda semapurisa enyika, asiri mapurisa ebato. Chavari speaker
ta notifya but pari zvino tine chikonzero chikuru chekuti mapurisa extension yezanupf youth league extension yezanupf as a party so bebo atifanisi kuva notifya asi going forward zvataita isu mapeaceful process aya asi kuzomira and asi kuzomiswa naanyone because vana veZimbabwe vanova muHarare vane nzara vanozvinyunyuto vangatara hofu samaturo atama allegation but ZANU-PF know the truth of what is happening in the country vanoziva kuti zvakumbikana havana zvokuti the crisis kutenderera kunoitwa mutuli kutenderera kwavapi zvekumanguja even ED wacho hapana tinozikanwa
vagagaji. Hello, Mr. Gaganje, are you still there?
Ndiripo.
Ehe, tataura henyu tichimirira vateereri.
Mwana uyu dambudziko riripo. Zvematongerwe enyika zvinoda kukudzwa nekurayirwa nekudzidziswa nevanhu vanoziya zvavari. Dambudziko raita muMDC vaita ma same age boys vese, hakuna anotsiura umwe kana kudzora umwe. Zvari kutaura kuti vachaenderera mberi neratidziro. Zvinoita kuti varambe vachisangana nema law enforcement agents. Why? Because the manner in which they demonstrate affects those people who want to be taking part in demonstrations. The fact here remains, the economy is not well, things are tough, and the government is doing everything necessary to make sure we sail through. Even I thank the government for giving MDC MPs vehicles and stuff because while I send some bazi to parliament, no, that's not me with my MP because the party are not tambura because they abuse my funds. I don't know if I'm one of it. Now, here are the Rohingyas. We say that they are kupara imosa inosungi samunu chigaram trongo yepu kondere samirijonga. Nekuunganidza vanhu nekuita ratidziro zvisina mapurisa mukati dambudziko nderekuti tikataura vanoti ndataura endikati vakabirwa iyeyu kana akambobirwa akatonomhangara kumapurisa mapurisa aya anozongotanga kunzindee ZANU-PF kana tasvika panguva yekuti varambidzwa kuita mishonga asi pakati pese apo unobvuta vachiti mapurisa akanaka mapurisa ebindi safipapa ndakanzwa masondo apera iko kamukomana akachitaura chamisa kuti tiri kuda masoja kuti auye tiite nhaurirano kana vangopedza kudaro zvonzi kuti masoja aya ashati pakapinda vamunangagwa muna 2017 ivava kumana ndo vanga vari pambera vachifara nekupembera asi kuti vakazoshaya mapersonal benefits mukati mazvo so chandirongotaura ndechekuti kana vachipupura zvavo kuti vacharamba vachienderera mberi nekuratidzirwa kundichiziva hangu mumwoyo mangu kuti havasi kuzoenderera mberi zvaguma nhasi tinoramba takatarisana navo tinoramba tichivaona isuwo tichiramba takatarisa nezvaro zvezimbabwe zvobarunyara kuti vachasvikeka asi ndinokuvimbisai kuti vagumisira kuita nhasi
ndizvozvo mukoma regai tinzwe vangadzore 30 seconds tine muteereri ari parunhare
ZANU-PF ndiyetopara mhosva iri kuuraya vana vezimbabwe nenzara iri kupara mhosva yakapromisa dzimba 800 by now anoti zvine single house yavakwa vakapromisa mabasa hapana basa ravakwa vakapromisa kuti vaa maindastry anazviso stil hapana chaitwa so akuti vari ZANU-PF ndiri kupara mhosva vana vezimbabwe kuti they promise fact they promise nothing was fulfilled since they are elected even since the coup so what we are saying isisi paperi pano kudemonstrata aiti mhosva demonstration is a right which is in the constitution but it is actually ZANU-PF through the police vakavharisa mademonstration so illegally ZANU-PF ndiye akatopara mhosva in terms of kuvharisira demonstration
kuvanavezimbabwe
vaiti air their views
thank you.
What is it also understood is this is a peaceful party for 2 hours tirikutaura kuti demonstrator street by street hatina kungovataona mhirizhonga from MDC youth but mhirizhonga yazongouya chete pazvoe mapurisa vatika nematiye gasi vachiita mhirizhonga ndopavataka kukwatsa macitizen nematiye gasi vachiita zvakasiyana siyana so ndiri kuti isusu pazuva ranhasi neramangwana nerichauya nenetiweki tipinda mustriti hatii kungopara mhosva and hatii kungomira and hatimisike.
Thank you mukoma, rambai muri parunare. Tine muteereri vaHussein, makadi. VaHussein, makadi. I think we have lost Mr. Hussein, Chris.
Yeah, it looks like we have lost him. Yes, so, Mr. Gaganje? Yes, you hear what the people are saying there. So, in a nutshell, are you saying that the people shouldn't demonstrate and wait for the next elections?
No, I am saying peaceful demonstrations are constitutional.
Mm-hmm.
Recently, MGC had a rally in Mbari. If you have a grievance, you write to the police. You demonstrate peacefully, like we are going to do against the poor things delivered by the council. We are going to apply to the police so that the police will analyze, gather facts, and will establish a pass with the Mirijongaeri. As the MGC party, it is a party that was founded upon basis of lawlessness. That's why ever since MGC was established in 1999, they've been at loggerheads with the law enforcement agents. They've been in court in and out. In 2007, they killed a police officer in Kwazana using stones. These are murderers. These are missionaries. They do not want to follow procedure. If they do an application, as MGC youth, even personally myself, I'd be happy to go and hand over their application to the police. They can be cleared as long as police and security army is satisfied that the demonstration will not end violently. But because they want...
But they've been turned down several times, Mr. Gakanj. They've applied and been turned.
What happened?
Yes.
Even I remember when Godfrey Senengam was still with ZANU-PF.
Mm-hmm.
He applied to stage a demonstration. I'm not forgetting what was the purpose of the demonstration. He was denied. The police doesn't say, because you have brought your application, go and demonstrate. They analyze, like for example, they need to deploy police officers for that demonstration. Let's say you apply and say we are going to be 10,000. They know the ratios. For example, let's say 10,000 people need 2,000 police officers, but they won't be having staff here, 2,000 police officers because of other programs. They can tell you to stop. So the intention, the matrix are to go and GC, and after another one, you come and say, even a gun won't stop us. You don't worry about cheating with the work of Tinder, but like a million, the Vaura is a land, was not Mosa. Could you justify it? What put the point in the police in the book? And the second, my put it back on the tender one, and a million.
Mukoma Gakanj, sorry kukubata emuromo. Vangadzure vataura kuti vapinda mugwagwa kwema awa mawiri pasina kana ruzha kana chii kana noise yaitika. Noise yaitika pauya mapurisa 2 hours later kuna Harare Street vakuparadza vanhu. Munoti
ndiri kuti mutemo hautenderi kuti vanhu ivava vapinde mugwagwa vachiratidzira zvisina police clearance. Ipapa paari kukudza kuti vapinda vachiita runyararo manyepo nekuti vavharisa vanhu zvitoro. Mapurisa anouya kazhinji katobedzi kana paita munhu achema-chema kuti inini handinei nezveratidziro yemugwagwa akandavhariswa chitoro changu. Baba, you don't break. You don't expect the constitution to protect you after you break it. You don't break the half side of the constitution and expect the other half to protect you. You enjoy the privileges of the constitution on one basis, that you are not abusing it, number one. You are not disadvantaging the next person by actually infringing on his or his own rights. If they do a peaceful demonstration, a peaceful protest.
Thank you. Regai tinzwe muteereri mukoma Hussein vaya vanenge vadzoka zvakare parunare. Mva Hussein makadi.
Kiripo makadiwo.
Munokuluma futi here?
Ndinotaura.
Munotaura, taura itinzwe kana ku speaker. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatirikurukura.
Ndine kushamisika na baba ava taura vaba. Mukoma wangu iri vasumirira kana kuye kwapo. Ndinonzwa kubatikana kuti mutemo mumwe chete wavari kuti nhasi MDC yatadza kuenda kunonyoresa kumapurisa. Wakatarisa kuti last year they almost had like 18 akatendo down nemapurisa wachiambidza a peaceful demonstration. A peaceful demonstration is a right of every citizen. Saka vanhu vakaenda, they must be granted. Because one a good way of expressing what they are feeling. Saka wanu in Zimbabwe, one a right of a demonstration. But Shanika in Zimbabwe, that state is captured. Sanu PFU, Yakatun Bata, four corners, Nenya Huma Polisa. People, what would be their own right to demonstrate? People are not satisfied with the government, so there's a right to demonstrate. Saka already, the MDC, and Alain, there's no Kundira.
fiction of demonstration, what do they demonstrate? They must be granted because it's their right. It's not only head office. It's not a terrorist organization. It's both only head quarters in our address. It should be the right. They represent the mass we need. So I'm very surprised and I'm over. And the last picture was shown when we were in Zimbabwe. Daylight. And so that everyone witnessed that. But in Poma Water, I was on Akufa. We saw on August. No words, I'm Poma. If you are the only one who is enjoying Zimbabwe, don't think everyone is enjoying. In minor, North Indian, Zimbabwe, the mass, they are suffering. You people must have the heart to rule the people. You must be leaders, not dictators, and the way you are doing in Zimbabwe. It's very painful. Now we are here in South Africa, Tungara Kunoko. On our way. Yeah, we have two sectors that are doing Zimbabwe for us to provide for our families. We always want to come back home, but the state in Munica is unbearable. Saka, people, they have the right to demonstrate, they have the right to whenever they feel like going into the street, they must be granted
permission
to do so.
Thank you so much. Yes.
Sure.
Thank you so much, Mkoma Hussein. It's only that time yenge akutitizei. Mkoma Hussein is calling from South Africa. He said last year alone 18 MDC applications were turned down by the police, and he says ZANU-PF has captured everything, including the police. And also he says what makes him angry is the denial by Mr. Gakanja that no one was killed last year in August, Chris.
Yes, it's very, very interesting, Mr. Gakanja. Now, what do you make, Mr. Gakanja, of the situation as it is? You know, people are saying that they can barely afford, basic stuff. Even the example gave earlier on of people not being able to go to use commuter omnibuses. Now, when you see such a situation, is it not an indication that the government has failed?
You see, first thing I need to correct my brother Hussein, who has just called.
Mm-hmm.
These people, you know, it's like supporting MDC. Mm. You get a bonus of some kind of misunderstanding. I never said people did not die on the 1st of August. I said innocent people were exposed to danger. Danger which cannot be attributed to the ruling party or to the government, because these MDC guys are violent. In 2007, they stoned a police officer to death. During Morgan Tsvangirai's funeral, they almost burnt Kupe. Right now, you can't walk down Nelson Mandela wearing a T-shirt for another political party which is not MDC Alliance. They'll beat you. So what I mean here is, vanouraisa vanhu vari innocent vachiuraya ivo vacho futi kana vakaona kuti vaprovoka state haina chaita ivo vacho vanourayana kuti vazotaurira pasi rese vachiti ZANU-PF yauraya. Right, ndoya panyaya yenyu. Zvinhu zvakaoma. Ende zvinhu vanofanira kunzi vanhu vedu vakunzwisa kuti zvakaomera pasi. Ndosaka makaona kuti by election rakabva kuitwa muno Harare, ZANU-PF yakawedzera mavhoti. By election rakaitwa kumwenizi kwainzi naiko kamukomana kachamisa tapinda kuma raw areas kukambena vakarohwa nekure. Vanhu vari kunzwisa kurumva maproblems edu. It's not a government failure. As a country, we need to be united to come up with the solutions and the way forward. Inini tinondoshamisa chinhuwani, MDC people are problem tellers. They can tell you the problems of this country using heavy words from Oxford Dictionary. They do not have a single line of solution.
Mr. Ngadzori, please respond. We are out of time. We are just about to come to the end of the show. Can you give us your quick response?
Munoziya kuti ZANU-PF kumusoro election kukwadzana. Yakatera bhoho 30 meters away from polling station. Ende zvakaitwa as a way of campaigning. Mvura yakanaka chose. We know kuti mvura is a right kumacitizens. Tinozvikurudzira. But the way maitira zvakaitwa
it was a way of campaigning. That is
unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. I hope you join us again next time. We have come to the end of the show. That there was Mr. Danford Ngadzuore, MDC Secretary for Youth in Harare. You also heard from Mr. Alex Gakanje from ZANU-PF. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. I say, till we meet again, continue supporting Studio 7. Good night.